Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza, because future ndiyedu mayouth, tirikugadzira future yedu nefuture inotevera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nomubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze, tichaita sei, nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nekukasi. Asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati.
VaEnoch Musasu, vanhu vetrustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga, wechikumbiro chavo kuti koreji iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Ndizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita se vakaomerwa, zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP, vakatotadza kuwana mari zautsi avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona kunetsa. Saka tenge chitokumbirawo na kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana vaita se vonyora mazama avo. Oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana mari results, pane kuti vonzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma vonzi hauchanyora sama.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza, vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi, uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaSteven Marshall Mariwo, avo vari mukomiti yeCoast, vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tiroda kuvaita kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende, titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadhara uye tikwanise kupedza kumacourses edu atiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regati goita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarify atoona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira, vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwatakaisvika ikoko vakatudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa hasikufisi zvinhu zvinongotaurwa in politics, hazvisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvekuti munhu anofanira kubhadhara fisi yake yakakwana wozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.